zvanga zvakaparadzanisa nyika idzi. Ndinoona sekuti kuri kuti zvagadzirisika in a way kuburikidza nehurumende yomubatanidzwa nemareforms ayaita kusvikira pari zvino, zvisanganisa dumbiro idzva rakanyorwa uye rikavhoterwa nevanhu musarudzo yakaitwa murunyararo mavhiki apfuura aya. Kunewo kunze zvinhu zvachinjawo, zvinhu zvashanduka muBritain. Bongozozo pakati peZimbabwe neBritain rakatanga panguva yehurumende yaTony Blair yeLabour. VeLabour vakauyawo vaine tsika dzavo dzavaida kusimbaa muInternational Relations kuburikidza nokusapota kuchengetedzwa kwemahuman rights. Asi nzira dzavaishandisa kuchengetedza mahuman rights aya kana kuti kupromota mahuman rights aya dzakasakisa kusanzwisisana nedzimwe nyika dzakawanda, nokuti Blair neNew Labour ndivo vanodayira kuti vane mvumo yokupinda munyika ipi neipi zvayo kusingacherechedzwi kodzero dzevanhu, vachinogadzirisa semaonero avo kuburikidzawo zvakare even kupinda nepfuti sezvavakaita kuIraq nekuSierra Leone nedzimwe nzvimbo dzakasiyana.
Zvaitwa navaTony Blair nebato ravo zvasiyana sei nebato rave kutonga iko zvino remaconservatives iri?
Maconservatives vari kutungamira hurumende yobatanidzwa iri muno muBritain vane maonero akasiyana. Chakanyanya kukoshera maconservatives mainterest avo, kunyanya macommercial interest. Ende tinoona kuti panguva ino, munguva yerecession kuno kuBritain nekuno kumadokero, chakanyanya kukosha kudarika zvimwe zvose kusimudzira upfumi hwenyika. Zimbabwe ine zvicherwa zvakati kuti zvinosanganisira ngoda. Nyika zhinji kunyanya-nyanya veBelgium vari kuafektwa nekubanwa kwengoda dzeZimbabwe muEurope. Vari kuda kuti ukama neZimbabwe hugadziriswe kuti vakwanise kupfuurira mberi vachiita business. Saka tinoona kuti kuuya kwemaconservatives into power muno muBritain kwabatsira kuti nhauriranwa iyi iri kuitika pakati peZimbabwe nenyika idzodzi itange.
Asi munoona here imi zvichibatsira kuti muZimbabwe muwe neutongo hwejekerere?
Chokutanga ndinoti ini kuti zvinhu zviimprove muZimbabwe, vari muZimbabwe vacho ndivo chete vanokwanisa kuzviimprove. Zvinoitwa kana kusaitwa nenyika dziri kunze zvingangove hazvo nechekuita mune dzimwe nhambo, asi chikurukuru ndezvinoitwa kana kusaitwa nevari mukati meZimbabwe.